mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 9 Gumiguru 2020 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Tsikawo dziri kutsvaguni somutakura muzvikoro. Vana vari kungoenda kuzvikoro kwete kunodzidza, asi kunoswera vachiita zvisina unhu vamwe wavo.
Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoyambira hurumende pamusoro pekuunganidza vana muzvikoro pasina varayiridzi.
Sezvo takatarisawo kune dzimwe nyika, tinoona kuti South Africa, Tanzania neAmerica dzakanotarisana nesarudzo munguva pfupi iri kutevera, kutanga muna October muno tichiinda muna November. Saka isu semaonero edu pana chinofanira kumisa sarudzo.
Zimbabwe Electoral Support Network inoshora kumiswa kwesarudzo nekudzingwa muparamende kwevanhu vakasarudzwa nevanhu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vachingori mazana maviri ane makumi maviri nevapfumbamwe 229. Vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave zviuru zvinomwe zvine mazana mapfumbamwe ane makumi mashanu neumwe 7,951. Nezuro vanhu vanoita makumi matatu nevaviri 32 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe, uye vanhu vese ava vakachitapurirwa muZimbabwe. Muharare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana rine makumi maviri nemumwe 121. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi mana nevashanu 45 vafa nechirwere ichi, kwozouyawo Manicaland iyo ine vanhu makumi maviri nevaviri 22 vakafa necovid-19. Vapora munyika vanoita zviuru zvitanhatu zvine mazana mana ane makumi mana nevatanhatu 6,446. Sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe riri kuyambira hurumende nevabereki kuti vasaunganidza vana vechikoro pazvikoro pasina varayiridzi. Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takwafira Joe vaudza Studio 7 kuti hurumende inofanirwa kunzwisisa kuti varayiridzi vakabatana mukusaenda kubasa kusvika zvichemo zvavo zvagadziriswa. Vati hurumende iri kuedza kuchichidzira varayiridzi kuti vadzokere kumabasa, asi vachiti izvi hazvisi kuzoshanda.
Varayiridzi vari kukwanisa vhiki mbiri nhasi musi weFriday vachiramwa mabasa. Taifunga kuti hurumende ichakurumidza kutirimuka ikakwanisa kuti pawanikwe nhaurirano kuti zvikoro zvinge zvichivhurwa mune zvakanaka. Zvisinei, hurumende inoratidza kuti yakaisa zvitanda munzeve. Chiri kutokalamadza ndechekuti maofficials omuhurumende ari kutovhundusira varayiridzi kuti vanokwanisa kuzoshaya pei, nokuti vanoti no work no pay. Asi varayiridzi vakazvipira kuti havakwanisi kunge vachienda kuchikoro, nokuti kunyangwe vakapa threat yakadini zvayo, hazvikwanisi kuti varayiridza varimi mari, havanhunge mari dzokuti vakwanise kuenda kuchikoro. Naizvozvo varayiridzi vatinotungamira vari kutiudza kuti kana pasina nyaya dzemari uyezve kutaridza health, kukoshesa kwehealth and safety yavarayiridzi, havakwanise kunge vachienda kuzvikoro.
Saka hurumende muri kuiudza kuti
isu
Tringo challenge ari muhurumende kuti kana pane munhu anofunga kuti varairidzi are faking incapacitation ngauyewo timupe mari yomurairidzi iyo inoita 3800 agokwanisa kuti atsvage imba yokuti murairidzi unotora tauni yaanoda unotsvaga imba yomurairidzi 3-bedroom house wobhadhara rent wotengera murairidzi chikafu chinokwana pamwedzi woonawo kuti pamari iyoyo angasevha sei yekuti murairidzi ane vana vaviri vari kusecondary school nevamwe vana vaviri vari kuprimary kana azvikwanisa izvozvo tingati varairidzi vari incapacitated but chatinoziva ndechokuti varairidzi are incapacitated, they are not capacitated. Saka wega unoda hake kuti varairidzi havasiri incapacitated ngauye tiite a test case timupe mari inotambirwa nomurairidzi tione kuti anobhadhara rent akabhadhara chikafu akabhadhara health akabhadhara school fees mwedzi ukapera pasina zvekupa mari hapana zvingabudirira
asi Dr. Joe hurumende inoti vo haina mari
hongu vangaticlaima kuti kwai hurumende haina mari ko inozongocheya mari kaatada kuenda kupa varairidzi chete ko inopiwa masoja neinopiwa maporisa inenge ichibva kupi saka isisu hationi sekuti hurumende haina mari hurumende ine mari asi haina mari yokuda kupa varairidzi saka isiringoti kana zvichiita kuti hurumende kana ichida kunokwereta kuna satani iwane mari yokupa varairidzi ngaainde inokwereta ikoko
munombotaura nevana vechikoro kuti vanzwisise zvamuri kuita here vanoti chii vana vechikoro vanombotaurawo zvavari kufunga here
muzvikoro makaderowo vana vezvikoro vakawanda vakutsamwa vari kudawo kuronga zvokuratidzira ende handifungi kuti hurumende ichazoblema varairidzi ichiti ndo varonga izvozvo tsikawo dziri kutsvaguni somutakura muzvikoro umu vana vari kungoenda kuzvikoro kwete kunodzidza asi kunoswera vachiita zvisina hunhu vamwe wa saka isi tinokurudzira vabereki kuti kuvaraidza nguva kuti yazvionerwa kutumira vana vavo kuzvikoro kusina varairidzi dai vaona kuti vambochengeta vana vavo vozouya hurumende navarairidzi tatenderana kuti zvikoro zvingavhurwa zvakanaka sei maringe unokupa mari kuvarairidzi uyezve nekukoshesa health and safety yavarairidzi navana vechikoro hatitye kudzimwa mabasa nokuti takatoteya mari vamutsva akateya mari vamutsva haafani kusvimba magara
avo vange vari mutungamiri weprogressive teachers union of zimbabwe Dr. Takavira Joe vari parunhare kumasvingo nestudio 7 Sangano rinoongorora nekubatsira mune zvesarudzo reZimbabwe Electoral Support Network ZESNI rinoti hurumende yasafanirwa kumisa sarudzo dzakange dzichifanirwa kuitwa muna zvita ZESNI yati zvekare mutemo unobvumidza mapato ezvematongero enyika kuti adzinge nhengo dzakasarudzwa nevanhu achidoma vasina kusarudzwa kuti vatore zvigaro izvi unofanirwa kupindudzwa nekuti unotorera vanhu masimba avo ZESNI yataura izvi mushure mekunge vakafanobata chigaro chemutungamiri weMDCT Muzvare Tokozani Kupe nevamwe vavo vanodarika gumi vakagadzwa senhengo dzeparamende dzisingavhoterwi vachiti sangano ravo rinoshushikana zvikuru nekudzingwa kunoitwa nhengo dzeparamende masineta nevamiriri vematunhu taedza kubata munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vanik mangwana nemukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko mubato riri kutonga rezanup f vatafadzwa mugwadi asi nhare mbozha dzavo dzange dzisingadayirwi
isu vezesini takakatyamadzwa zvikuru nokumiswa kwesarudzo kwakaitwa naminista wehealth panguva zek yanga yaongorora yakaona kuti zvanga zvakakodzera kuti sarudzo dziitwe muna December. Izvi zvinoita sekunonzi iyo zek yacho haina masimba inongomirira kuudzwa zvokuitwa nehurumende izvo zvisina kana kumbonaka. Kufamba kwevanhu kwakanga kwakamiswa nelockdown kwakasunungurwa uye vazhinji vari kuita mabasa semazuva ese. Tinoona isusu kuti kuparlamendi kuri kushandwa, hurumende iri kushandwa, vana vezvikoro vari kuenda kuchikoro, makambani ari kushanda uyezve tikatarisawo kumapato tinoonawo zvakare kuti mapato ari kuita misangano yavo vezano PF vari kutoita ma primary elections avo mumatunhu hapana chingamisa sarudzo pakaita sokudai. Kwezve takatarisawo kune dzimwe nyika, tinoona kuti South Africa, Tanzania neAmerica dzakanotarisana nesarudzo munguva pfupi iri kutevera, tanga muna October muno tichiinda muna November. Saka isu semaonero edu pana chinofanira kumisa sarudzo.
Vakadomwa neMDCT vakatoreswa mhiko dzekuva nhengo dzeparamende nesineti nezuro pasina wakavavhotera. Zesni inofungei nenyaya iyi?
Imwe nyaya iri kutishusha zvakare ndeyekudzingwa kwema MP nemakanzura muparlamendi uyezve nemumatunhu. Izvi zvinosuwisa zvikuru kuti mapato ezvematongero enyika ari kukwanisa kudzinga vamiririri, kubudisa vamiririri mumaparamendi nomumatunhu vasina kana kungobvunza vanhu vanomiririrwa vacho mafungiro avo. Kubva panosarudzwa vanhu vakamirira mapato avo pamaelections, akadzamara asarudzwa haachamirira bato, akutomirira dunhu raanenge asarudzwa iroro. Nekudaro vanogara mumatunhu iwavo vanofanira kunge vane chokuita nekuzodzimuni iyeye asiye basa kubva muparlamendi kana kubva mumatunhu. Zvino isu zvatione kuti mutemo wakaita seiwoyo unobvumira kuti vanhu vamiririri vevanhu muparlamendi romatunhu vabviswe muparlamendi kana kuti matunhu. Mutemo uyo hauna kumira zvakanaka.
Saka vamakoni, sangano renyu pane zvaringaita here pamusoro penyaya yemutemo uyu?
Sezesini tinokurudzira kuti mutemo wakadaro iwo uongororwe zvakare kuitira kuti pamberi apo in the future mapato asakwanise kungodzinga maMPs vamiriri vevanhu muparlamendi uyezve nokumatunhu vasina kudzokera kuvanhu kunoti munoti kudini nemashandiro ari kuita vatungamiriri vedu.
Avo vange vari sachigaro veZesni vaAndrew Makoni vari parunare kuHarare neStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakashanyira dunhu rechimanimani nemusi wechina, uko vakakumikidza urongwa hwekumutsidzira dunhu iri kubva mukuparadzwa kwaro nedutu mupengo Cyclone Idai muna 2019. Zvimwe zvezvivakwa zvakashanyirwa navamunangagwa zvinosanganisira zambuko repa Skyline iro rakanga raparadzwa necyclone Idai, pamwewo nedzimba dziri kuvakirwa mhuri dziri kugara makamba anoti Kopa, Nyamatanda neGarikai dzakaparadzirwa misha nedutu mupengo iri. Kushanya kwemutungamiri wenyika uku kunoteverawo urongwa hwekuchinyura nzvimbo yechimanimani wakaitwa nemusi wechitatu nemadzishe matanhatu edunhu iri. Studio 7 yabata mumiriri wechimanimani East uye vari nhengo yeZANU-PF vaJoshua Sako vakati vachataura nesu nhasi chishanu. Asi kanzura weWard 23 vaJoel Dumakwezu veMDC Alliance vanoti chikuru chavari kuona chiri kuitwa kugadzirwa kwemigwagwa kwete kuvakwa kwedzimba sezvo mhuri dzakawanda dzichiri kugara mumatende. Ngati nzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Munotiwo nekushanya kwemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nezuro iko kudunhu kwenyu kwechimanimani?
Ndakatendera kuti pakaita marituals emadzimambo nezuro
Saka vanhu vari kugara makamba iwaya vachiri kuwana rubatsiro here pari zvino? Zvakadii vachiri kugara mumatenda amuri kutaura iwaya?
Vese vakangopinda mumatende vachirimo.
Dzingaita mhuri ngani?
Mhuri dzinopfuura 400 iri pakopa. Pane vakaita matende vakafara. Nekuti mani kune
avo vange vari kanzura wekwad 23 kuchimanimani vaJoel Dumakwezu vari parunare kwakare kuchimanimani naJonga Kandemiri weStudio 7. Tarisa zviri mumapepanhau anhasi. Mufinancial Gazette, gurukota rinoona nezvemari vamuturi Ncube vanoti Victoria Falls Stock Exchange ichavhurwa mwedzi uno wagumi guru. Zimlife.com ine nyaya pamusoro pekusungwa pevaimbo vegurukota rinoona nezvekuchengetedzwa kwenyika vaNicholas Goche, avo vari kupomerwa mhosva yokutengesa ng'ombe dzavainzi vakange vatotengesera umwe munhu. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kwasai vashamarari veStudio 7, tiri kushamisika zvikurusa nedanho ratorwa rekugadza naTokozani Kupe. Ava Tokozani Kupe nevanhu vake veMDCT kunzi vama Members of Parliament. Court order yakaitwa iya yekuti hazvimbomiswa yaya jambwa seiko. Kureva kuti muZimbabwe medu hamusina mutongo wakarurama kaumu, hamusina mutemo unoshanda, mataredzi mosva haachashandi. Chava kushanda kuti munangagwa chete. Kana ukananzwa bhutsu dzake ndokuti washarika mutemo yehurumende. Ivo vanozviti ndo vagadziri vemutemo, ndo vanozviti vazivi vemutemo, maconstitutionalist party. Apa vataridza kusaziva mutemo ende kusautevedzera. They are all above the rule of law. Havasina kana chavanotarisa kumutemo kana kumadzita redzi mhosva. Zvinoshamisa zvikuru. Zvezimbabwe zvaakutsverudza izvi. Ndatenda hangu ndiri pano paPretoria South Africa. Yonzi mafira kureva.
Mwadi paStudio 7 apo. Nini nonzi shalomu ndiri paDebe napo dongotoro hangu pamusoro pana Monzura napfupawo zvavari kuronga nekutaura izvoka hazvitomboshandi vari kutozvipedzera nguva yavo hapana kana munhu anombovada anombovavhotera hapana ende hapana munhu anombovatsigira ende zvavari kutoita vari kutokanya mandi because munhu wese arongoti avawavo havasitombozivo zvavari kuita saka vasitopedze nguva ndatenda hangu nezvavari kuita zvekupedze nguva izvi.
Mamuka sei vanhu vekuStudio 7, zvokutaura ndiri paSouth Africa apa. Oivo vachamisa vadii kubatana kuti zvinhu zvigadzirike pangoti vangokwama, ndakahwina ndakaiko zvinotinosvika kumaelection. vachatadza futi kuenda kumaelection vachikokwamba vadi kubatana zvozvigadziriswa zvozvisigadzikana. Vakatarira izvo vafanira vazhinji vari kuperera joni vakaenda kuchikoro ane madegree but hapana chiri kubuda. Rosvika pakuchembera vanhu vasina kana kumboshanda. Ikonzi hazvino zvichanaka zvino zvichanaka iko zvino vanongokwama tienda kumaelection futi ondobirirwa wodzoka futi okwama futi vanhu vachifane navo.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwo enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vateereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Chikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Hurumende yava Donald Trump inoti iri kudzikisa uwandu hwevapoteri vanopinda muAmerica pagore rega rega kubva pazviuru gumi nezvisere 18,000 kusvika pazviuru gumi nezvishanu 15,000. Hurumende yava Trump yakatozivisa paramende yeAmerica kuti ndizvo zvavari kuda kuita. Uwandu hwevapoteri vanotambirwa muAmerica hunongogona kukwidzwa kana kudzikiswa neCongress yeAmerica. Muzvinafundo Stan Mukasa veIndiana University vanoti nyaya yevapoteri iri mubumbiro remutemo reAmerica, naizvozvo havaoni vaTrump vachibudirira. Vanoti uku kutaura kwemunhu anoda kufadza vatsigiri vake sezvo riri gore resarudzo.
Hapana zvitsva zviripo, akagara zvitaura zvigore negore. Munhu asingadi wanhonoya kuAmerica kunyanya wachibva kuAfrica nekuSouth America. Saka akashandisa rimwe izvi rekutsinyira wanhu kuAfrica. Akagara achizvitaura, saka hapana chitsvaba chiri kuuya apa kuti akwanise kudzikisa. Pane madanho aanofanira kuita. Handifungo kuti anoakwanisa ese nekuti kune maelection iyo mwedzi uri kutevera.
Chii chinofanira kuitwa navaTrump kuti vakwanise kudzikisa uwandu hwevapoteri vanopinda muAmerica?
Pane murauka weCongress unotaura nevapoteri kuti munhu kana achiva kuzopotera kunokuka pane zvaanofanira kuita. Saka iye kuti adzikise wapotere anotofanira kuchinja murau iwoyo, but kuchinja murau iwoyo anofanira kuti aende kuCongress. So Congress inofanira kubvumira kuti tachinja nenzi mitemo inounza wanhu vanopotera kunoka. Pane akambozviedza asi akatangwa nematero ekutonga ndau kuti hazvisiri pamurau zvaaia. Saka uku kungotaura kwake kwaari kuita ngekuti pane zvimwe zvinhu zvisingachinjwe kunze kwokuti watoenda kudare reCongress kuti uchinje mutemo. Panotova nemutemo unopa matanho acho ekuti kana uchida kuya kuzopotera kunoko ndozvo zvavanofanira kuita. Saka murau mutemo kunyika. Saka iye haangakwanisi kuchinja pachake kai asina kuenda kuCongress.
Zvinokuona kwenyu mimi, pane zvavanowana here vaTrump pakutaura mashoko akadari ivo vakatarisana nesarudzo?
Vanofunga kuti munhu haakuziva kuti ari kunoendesa mwedzi unouya maelections. Saka haakutsvaka zvaangaita unge kuti angakwidzere vamwe vanhu vanozomuvhotera. Ndiyo inonzi kutaura kwokuti vanhu vakuvhotere. Saka haakungopromisa zvinhu zvese zvaanongofunga. Ofunga kuti ndikataura kudaro maybe kuchava nevanhu vakawanda vachandivhotera.
Saka munona sokuti kutaura uku kunongori kutaura chete pana zvinobatsira.
Pana zvinobatsira. Kungotaura bedzi pane zvimwe zvinhu zvakawanda zvaakataura. Hapana zvakaitika. Hona imadziro aita ari kuwaka neku Mexico. Hapana kwakazvakwa zvakasvika. Kungotaura. Ndozvinoitika mapolitics kana wakuenda kuma elections wanotaura zvinhu zvakawanda. Asi hapana zvishiku.
Muzvinafundo Stan Mukasave, Indiana University, mudunhu rePennsylvania, vari parunhare neStudio 7. Nhasi muchirongwa chedu chemimhanzi tine muimbi Jam Master uyo ane kambo kakanetsa zvikuru kanonzi Hello Mwari. Zita rake rokuberekwa anonzi Rodi Mashandure uye gore rapera akabura kamwe kambo kakanetsa kanonzi Tasangana Mutaundi. Video yekambo Hello Mwari yakaonekwa nevanhu vanodarika milioni imwe chete mukati memavhiki maviri chete. Blessing Zulu West Studio 7 aita hurukuro na Jam Master akatanga nokumubvunza nezvekurarama kwake semuimbi munguva ino yeCovid-19.
COVID yakapfiririra zvinhu zvakawanda, but isu semaartist takamboitawo time yekunyatsomeditata about our music, even nemanyorero atinoita music. Saka nyaya yekuti Hello Mwari isongo yarangoya from God. Ndomawira akaita Hello Mwari. Ingangodaro zva.
Asi pane zvimwe zvitsva here zviri mugapu zvamungangobure mazuva ari kuteera?
Ya, mufana kutarisira something. But apa tichambuti mire kwanza patakaburitsa unonzani. Then pataburitsa Hello Mwari iyoyo. Pataburitsa remix yacho saka. For now, vanhu ngavambotirira idzodzo, then tikuvagadzirira single collection kana kuti album todi.
Muri kutambirwa sei muindustry yemusic?
Tikafunga patakatangira nepatave now, and patakatangira pacho taiziva kuti ndozvichaitika. Nyaya isusu takatanga hedu kupinda kuzitakuisa music business last year. Saka zvinova zvinhu zvakationera pakuti mapeji dzedu masocial media anenge akatisikirei pakuti anenge asinga hapinze mari. Saka mari yaidzatatiwana ndedzemashoo, but at least hatingazomboshore Mwari nepashoma paruti.
Aiwa, tinokutenda zvikuru Jam Master nekupinda muchirongwa chedu.
Yeah, thank you so much. Thank you so much. Holy.
Zvonguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Rimwe sangano rinomirira varairidzi rinoyambira hurumende pamusoro pekuunganidza vana vezvikoro pasina varairidzi. Zimbabwe Electoral Support Network inoshora kumiswa kwesarudzo nekudzingwa muparamende kwevakasarudzwa nevanhu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.